Vashparira urongwa uhu muHarare nhasi, gurukota rezvemari vaMutulincuve vati urongwa uhu uhwo hwavari kudaidza kuti Transitional Stabilization Program hwakanangana nekusimudzira upfumi hwenyika kubva pari zvino kusvika muna zvita 2020 kubudikidza nekusimbaradza nyaya dzekurima, kutyerwa kwezvicherwa, kusimbisa nyaya yekutengeserana nedzimwe nyika, kudzikisa mari inoshandiswa nevari muhurumende, kugadzirisa migwagwa, madhamu nezvimwe zvivakwa zvehurumende, pamwe nekuona kuti makanzuru ose aita zvose zvaanosungirwa kuita kuitira kuti veruzhinji vawane ugaro hwakanaka. VaNcuve vati hurumende ichasimbaradzawo nyaya yekucherechedzwa kwekodzero dzeveruzhinji, pamwe nekuona kuti munyika magara muine runyararo, kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kukwezva vemabhizimisi ekunze vanoda kuzosima mari muno. Vatiwo zvakakosha kuti vemabhizimisi emuno vasimewo mari yavo munyika senzira yekukwezvawo vekunze, uye kuti nyika yashanda zvakasimba kubhadhara zvikwereti zvayo kumasangano anokweretesa mari akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund nemamwe.
Program ye Transitional Stabilization ndegu dzigira hupfumi hwenyika, so that we to fix the economic problems now at the moment, which is a growth that needs to come up, which is the Zema finances, Zumari Zehulumende, in terms of China expender that we expend, and also to control the wage bill and so forth. So the program is meant to figure the economic recovery for the country.
VaNcuve vaenderera mberi vachiti upfumi hwenyika hwakatarisirwa kukura nezvikamu zvina kubva muzana mumakore mana kubva gore rinouya, huchizokura nezvikamu zvinomwe kubva muzana mumakore anonge achitevera, maererano neurongwa hwehurumende hwekuti munhu wese munyika ange ave kugara zvakanaka panosvika gore ra2030. VaNcuve vatiwo hurumende ichawedzera nhengo dzeparamende mari dzadzinotambiriswa kuitira kuti dzinyatsoitawo basa dzakachena mwoyo, sezvo vachiti nyaya dzinozeiwa nenhengo dzeparamende mudare radzo dzichibata upenyu hweveruzhinji.
Nyaya yeparamende ndekuti they are playing an important role. Ibasa rakakurisa, saka tota kuti vave nemaresources vanonida kuti vatibatsirewo, vatimonite. Ndivo vatomonita kasasehurumende handiti. So we want to make sure that they have enough resources to do that right of us iroro.
VaNcuve avo vanga vakatsigirwa nemunyori mubazi ravo vaGeorge Guvamatanga vati mari dzemitero dziri kubhadhariswa vanhu dzichashandiswa kugadzirisa zvinhu zvinobatika zvakafanana nemigwagwa nekuona kuti zvipatara zvine mishonga, vachiti zvakakosha kuti nyika irwisana neuori kuti mari dzemitero dzioneke kushanda kwadzo. Mushure mekuparira urongwa hwavo, VaNcuve vaudza Studio 7 kuti vane urongwa hwekubvisa mari yemhando yemabond notes nekufamba kwenguva mushure mekunge vagadzirisa zvinhu zvakati kuti.
Aiwa, I suppose consistency e-process ka. Handiti takaita nemusi wemonday, whatever we did on Monday, e-process, chichingofamba. So just be patient with us. Noziaka, sometimes if you gaita too fast, it can also cause us zvimezvi zvisina kunaka. In a disequilibrium. So it's a process. Eventually, we'll have a normal currency situation. I can't tell you what it is. Chaturanguva yakadini, yakareva, kana short, but we'll get there.
Zvichakadai nyanzvi munyadze zveupfumi uye vashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vaudza Studio 7 kuti hapana chinofamba kana hurumende isina kuzvipira kuita zvose zviri kutaurwa navaNcuve.
Chokutanga chingade kutaurwa ndechekuti hapana zvitsva zvokunyanya kubuda mugwaro raparurwa iri. Vari kutaura zvinhu zvatagara tichiziva uye zvinhu zvatagara tichikurudzirawo hurumende kuti inge ichiita. Nyaya dzekuti tinge tichidzikisa atinoti pachirungu marecurrent expenditures, nyaya dzekutraya kuwandudza yatingati tax base, nyaya maripomwa ari kutaura ndo rasingotaura basi chakakosha tijekese ndechekuti panenge paine will necommitment here yekuita mareforms mamwe acho ari kutaurwa aya, nekuti ndomazi ndopa pachinyanya kanganisika zvino ipapo pakuti uongu tinotaura zvinhu zvakanaka but pakuzoimplementa. Saka I think nyaya iripo ndekuti are we able to walk the talk in terms of implementing what needs to be implemented. And chimwe chakakosha chatokanganisika panyaya yese iyi yemareform ndekuti pangadai paitwa a strong consultation, consultative process, a strong dialogue, you know, involve my partners, SM economy, you know, involve my stakeholders, SRM Zimbabwe. I think if I put into pan, that's what guru do. Uti, pagaita consultation, pagaita dialogue, pagaita uti power ni ownership, not power ni cohesion, not power ni ma onera pamwechete. Nondi marifoma mwacha kutaurwa ya marifoma nekudzingwa kwaanhu mabasa mukati. Saka anenge achida kuti nzizi zvinge zvichitauriranwa pachirongwa inoti social contract.
Vachitambara vati Zimbabwe inogona kusimukira kana ikashandisawo zviwanikwa zvayo zvakanaka pasina kutsvaga mari kunze kuisa muupfumi kana kuti stimulus package.
Zvinogona kubudirira pasina stimulus package. I think chakakosha kuti tinge tichijekesa ndechekuti ma resources muZimbabwe tinawo akawandisa. And maka, for example, makanyaya yeku rationalize government expenditure inogona ku create a fiscal space, inogona ku create a fiscal room ye inoita kuti hurumende inge ichikwanisa ku invest munyaya dze social services uye nyaya dze infrastructure. Saka stimulus hongu yakakosha but point ndihombe ndeyekuti maresources tori nawo muZimbabwe, we can even finance, we are actually able tinogona ku finance our own development pakangova ne vision nemaonero nemurangariro umwe chete iwoyo. Nekuti marata nyika zhinji dzabudirira vana China vatiri kutaura na Vietnam, nyika zhinji dziri kuEast Asia dzakaita take charge over their own development by financing development process using my domestic resources, using my own resources. Saka I think we are my resources now, stewardship. I think though yangaeri kuti dambudziko nyaya yemawrong priorities.
Vanyuve vazivisawo kuti hurumende ine urongwa hwekuti pave nenzvimbo imwe chete ichange ichipa maresinesi kune vekunze vanoda kuita mabhizimisi muno, vachitipane vamwe vana muzvemabhizimusi vavasina kudoma nemazita vavati vakatosima mari dzavo kune dzimwe nyika dzakapoteredza Zimbabwe nechikonzero chekuti vainzi vatsvage maresinesi anodarika makumi maviri kuti vaise bhizimusi ravo muno. Bazi rezvemari ratiwo riri mubishi kuongorora nyaya yekuti vari muhurumende vashandise motokari dzisingadhure senzira yekuderedza uwandu hwemari inoshandiswa nehurumende muzvinhu zvisina nemusoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.